Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCOVID-19. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti vadzidzi vakawanda vakanonoka kutanga kunyora bvunzo nezuro chipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Gumi vakafa muHarare, vasere vakafa kuManicaland, vanomwe vakafa kuBulawayo uye vatatu vakafa kuMashonaland West. Kumasvingo kwakafa vanhu vaviri sezvakaitikawo kuMashonaland West. Mashonaland East yakarasikirwa nemunhu umwe chete sezvakaita Midlands. Nezuro vanhu chiuru chine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1365 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mazana manomwe ane makumi manomwe nevanomwe 777 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe 49 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana 17,194. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere ane gumi nevatatu 11,813. Zvichakadaro, apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCOVID-19 muZimbabwe huchiramba huchikwira, nyanzvi mune zveutano dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa nenguva yekugadzirira kudzoka kwecoronavirus. Nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Masitara vanoti hurumende yaifanirwa kunge yakataura nevemabhizimisi, vezveutano, vashandi, vashandirwi pamwe chete neruzhinji rwevanhu mukufambiswa kunofanirwa kuitwa lockdown iyi, kuitira kuti vanhu vanzwisise uye kuti vabatsire mukuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi havana kudaira nharembozha yavo.
Makesis ekorona akuwedzera especially paholiday yatu kubva kupfuura inei. Tikaona even statistics dzazuro nedzanhasi, tinoona kuti zuro kwangu kune 564 manew cases neformer deaths. Zvanhasi vangu vachiripota 1365 new cases ne 34 deaths. Saka tikuona sekuti second wave yapinda muZimbabwe zvine hacha.
No, kana tikatarisa mafambiro anga achiita zvinhu kubva zvatanga chirwere ichi, munoona sekuti Zimbabwe iri pakanaka here zvekuti ingakwanisa kucontrola chirwere ichi?
Handizofunga kuti tikuita zvinofanira kunge zvichiitwa, nekuti nguva yekugadzirira takaita sekuiwana mbijana, taifanira kunge tava pachinhano chiri nani. even pane zvinhu zvakaita sekungotesta vanhu nezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemaventilator muzvipatara.
Palockdown yekutanga vanhu vakaneseka zvikuru nokuti vanga vachiita havasi kupiwa rubatsiro vari mudzimba. Chichaitika pachii nokuti tongoona sekuti ndo zvimwe chete zvakaitika pokutanga?
I think lockdown yaifanira kutanga yaitwa maconsultation nemabazi akasiyana siyana. Enyika even ma informal trader nevamwe voona kuti zvingaitwa sei kuti vanhu vabatsirike, nekuti muitiro waaita zvinhu zvavo tingati copy and paste yekungotora zvokuitwa kune dzimwe nyika vobva vazviita muZimbabwe, asi maconditions atiri kushanda mari akasiyana. Yedu economy is very informal. Saka ukati vanhu vagare mudzimba musingavapi social support, munenge muchiti vanhu vacho ivavo vachadyei, vachararamei. Muonero wandichaita tichatozowana crime ichiincreasa nekuti vanhu vanenge vaomerwa vasina chokubata.
Kana mukapiwa mukana wekutaura kuhurumende kana kuti kukurukota rezveutano, chamungaribatsira nacho chii panyaya iyi?
Ndofunga kuti chekutanga mazvipatara zvofanira kukapasitetwa. Zvipatara zvofanira itwa zvishande, because infrastructure yacho iripo kumaprovinsi akasiyana siyana, asi nyaya yekuti zvekushandisa zvinofanira kuvepo. Zvipatara zvese maprovincial hospital at least anofanira nemaventilator anokwanirana nemanumbers ati kuexpecta. Then chepiri, vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka muzvipatara zvacho, because nyange zvinhu zvikavepo kana vashandi vasipo, still ticharasikirwa neupenyu hwakawanda nenyaya yecovid. Then chetatu, nyaya dzelockdown dzizoda kuti dzinyatso, of course the concept is okay, but zvinhu zvichida planning yakati nemaconsultation akati kuti pawanike balance between kusaparadzira kwechirwere neeconomy, kuti ikonomiwo ishande but chirwere chikontrolewa. Ndofunga kuti at times vanoita mamuzi anenge ari drastic, zvichiva izvo zvinongozokonzera amwe matambudziko.
Mataura zvinhu zvakati wande zvinoudza mwoyo. Dr. Mastara, munofunga nyaya yedu muZimbabwe ichapera sei?
Amen, tisongoona nenguva, asi tine shuviro yangu ndeyekuti dei vatungamiri vedu vawedzera hanya neupenyu hwevanhu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu. Dr. Evans Mastara vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvo dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti tropical cyclone Charlene rakazorova Mozambique neZimbabwe zvisina ukasha sezvaitariswa nevamiriro ekunze. Vanhu vakawanda vanoti kunyange hazvo rwendo runo hurumende yakakurumidza kuvabvisa munjodzi, zvakabudawo pachena kuti gadziriro yacho yakanga isina kumira zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuChimanimani vaPajon Maguta vanoti kuungana kwakaita vanhu munguva yedambudziko remafashion eCyclone Charlene kunogona kunge kwakaisa vanhu vakawanda kunjodzi yokutapurirwa denda reCovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari zvino kuChimanimani kuno mungangu matiri, zvinhu zvatoite zviri nani bichana. Mvura kubva musi wa 1 hatina kuzoramba tichigashira mvura yakawanda iri kunayawo hayo apo neapo, asi yadzakira. Chechipiri ndechekuti tata nemazuva akati wandei, almost ma6 or so days tisina magesi. Ndiri kuona anasi magesi anenge ariko, plus network yemafoni connection yacho is improved, because pasinawo magesi network unogwinotinetsei. Then chimwe nyaende kuti vanhu vakanga vapindwa ma evacuation points especially muno mungangu pane ma local evacuation points akanga aiswa apart from akaiswa vanhu vakabva muno vakanga vari matend vakaenda kunana Mutambara Mission St. Patrick's. Vanhu vavo vese vakapedzisira kudzokera kumba taenge kuita kachimbo kekuti dutu mupengo chalini unenge adarika because pakanga pari kutya vanhu kunyanya musi wa 31 pakapanzi between 4 to 6 a.m. ndo paanofanga achisvika muno musimani mani zvine simba saka vanhu pakaona kwaedzawo zviratidza kuti kunze kwavhurika vanhu vakabva vadzokera kudzimba.
Muri kufara here nemagariro anga akaita vanhu kunzvimbo dzavanga vaendeswa idzi kana kuti kuma evacuation points?
Kugara kwanga kwakaita vanhu vari pama evacuation points tine zvatakaonawo kuti vakanga varongawo kuti vanhu vaende ma evacuation points vakagonawo chose but mune makanga makasarira maissues to do nekuti vanhu varimo nyaya dzechikafu dzechifambiswa sei nekuti kwainaya vanhu vanga vasina pokubikira vanga vane zvokubika zvacho vamwe vanga vasina zvekudya vanga vasitorina saka ndimawo machallenges atakaona iwayo takatarisana necovid-19 vamwe vakanga vachiva vasina mamask and mamwe papa neovercrowding then masanitation facilities edu matoilets akanga ari mashoma nenyaya dzecovid zviri kuenda mberi.
Asi pane zvinhu zvakaparadzwawo here kunyange zvazvo mvura nemhepo iyi zvisina kunyanyorova?
In terms of my damages kuparadzwawo nokuti mhepo zveshuwa musi wa 31 uyoyo yakati wandei nemvura mune dzimba shomaniniwo dzakakwaturwa marata mungangu neflea market yemungangu mumwe akakwaturwa marata then maold locationwo mune dzimbawo dzatakaonawo dzakakwaturwawo marata but madamages zvawanga asina kukura saidai hazvinhu zvakangoitikawo izvozvo.
Ko urongwa hwekudzosera vanhu kumisha yavo hwakafambawo sei?
Kufamba kwavanhu achidzokera kudzimba vanhu vakafamba zvakanaka tina patakazova kuti wakazodzokera wakasangana dambudziko vanhu vakadzokera mudzimba dzavo nanhasi tikutarisira kuti zvinhu zvakanaka. In terms of madeath kana kushayikwa kwevanhu hapana munhu wakashayika mumwe panguva yakafamba chalini kana kukuvara tina maripoti akadaro.
Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vana vari kunyora bvunzo vakawanda nezuro vakanonoka kusvika kunzvimbo dzavari kunyorera bvunzo nekuda kweurongwa hwekumbovhara nyika kwemazuva makumi matatu kana kuti National Lockdown Level 4 senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Zhou vanoti mapurisa aiva mumigwagwa inopinda mumaguta nomumadhorobha emunyika vainonotsa kufamba kwemabhazi nedzimotikari izvo zvakakonzera mitsetse mikuru yedzimotikari nemabhazi zvaive zvakatakura vanhu vaipinda mumaguta vaisanganisira vana vari kuita zvidzidzo zveordinary level neadvanced level avo vari kupedzisa kunyora bvunzo dzekupera kwegore dza2020 idzo dzakambokanganiswawo nekumbovharwa kwenyika gore rapera nekuda kwecovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kuti izvi zvakakanganisika sei. Ngatinzwei vazhou vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Wonguta receiver mariposi kubva kuBulawayo, kubva kuGweru, kubva kumasingo, kubva kwaMutare, kubva muHarare nokumwe kwakawanda maurban areas zvinoratidza kuti vana vakawanda vatadza kunge vachibata nguva dzokusvika kuti vanyore mazamanation dzichitangana 9 o'clock nokuti maroadblock anga ari kwakawanda vazhinji vasva kumahalf 9 vamwe vachizosvikawo kuma10 zvinova zvapa kuti vana vakawanda vange vachidisturbeka nokuti vanenge vafunga kuti havachakwanisi kuti vanyore. Izvi zvinongoratidza kuti hapana planning yakakwana yaitwa nezimuseki uyezve neministry of education kuti mapurisa anga achiwanikwawo achibvumidza avo vanonyora mazamanation kuti vakurumidze kupfuura vachienda kunonyora mazamanation. Hapana urongwa hwakajeka.
Saka vana ivo havazokwanisa here kunge vachinyora bvunzo vanonoka kusvika ivavo?
Hongu vana ava vanyora asi kunongoza kuti mwana unenge ato disturbeka mufungwa nokuti vamwe vavo vane hana nete saka vanozonyora havo asi kuti kana va disturbeka zvinopawo kuti zviaffecte performance hapana vasina kuzonyora asi izvo zvinoaffectesa vana nokuti vamwe vachona vanga vatononyora vari vana vakutochema ufunga kuti havachatenderwi kuti vanyore mazamanishini saka zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika nokuti zimseki neminister of education dzinofanira kuona kuti pane transport yokuti vana vasvike nenguva kuti vanyore vakadekara uye hana dzakawa
imiwo sesangano reptz mune matanho amuri kutorawo here kuitira nyaya iyi igadziriswe tichiona kuti vana vachiri kutariswa kunyora bvunzo
hongu takanguri taprovida yatinoti professional advice kuministry kuti senguva yakadai transport inonetsa ngakuwanikwe angava kana mazupco anoprovidwa nehurumende anenge achitora macandidates from mapick up points achienda kuzvikoro saka zvino zvatinofunga kuti dei zvakaita izvi zvingapa kuti vana vakurumidze kuti vasvike kumaexam centers asi tinongoona kuti zvese zvatinopa seprofessional advice hazvikurumidzi kutorwa nehurumende nokuti havadi kuti vatore professional advice
tichitarisawo vadzidzisi vari kunyoresawo bvunzo pamwe naivo vana vari kunyora bvunzo muri kuonawo here paine kudzivirirwa kubva kucovid
hakuna chakati jeke kuvadzidzisi zvinotonetsa kuti kana abatwa necovid indodha yazionera saka isiwo tirikutoudza varayiridzi kuti hei zimseki siyanai nayo i basa rezimseki harisi mendetari varayiridzi havamanikidzwe kuti vange vachienda kunovhijeta zvezimseki izvi nokuti zvine njodzi saka ministry of education nezimseki hadzina hanya noupenyu hwevarayiridzi saka munhu anenge akutongobatwa necovid indodha yazionera vazhinji vari kutoshayika izvezvi
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takuvafira zhohu vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi vachinyora patwitter pavo munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti mapazi ose ehurumende anofanirwa kuve nevashandi vanoita zvikamu makumi matatu kubva muzana kunze kwevezvekuchengetedzwa kwenyika vezveutano vezvekurima vezvezvicherwa vezvedzidzo nebazi ragweta guru renyika vachiti zvekare varayiridzi vashandi vanokosha muchronicle zvidimbu zvidimbu zvemutumbi wavaroy dikinya avo vakadonhera mumawere eimwe nzvimbo yemapopoma evictoria falls musi wegorebzva wakazobudiswa munzvimbo iyi nezuro zimlive.com rine nyaya pamusoro pemwana ane mwedzi mipfumbamwe akange akaberekwa naamai vake anonzi akarohwa akafa nemapurisa anonzi akange achidzinga vanhu parengi vachiti vaende kudzimba dzavo sezvinodiwa nemutemo wekurwisa coronavirus yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Team Restudio Mose makadini ndoda kungobvunzawo zvangu kuti makotsirudziko iwaya makotsirudziko kuti munhu anodrive asina license ouraya vanhu aupuwa community service asi munhu angosimudza placard onzi 10 manzini jero makotsirudziko chaivo chaizvo nyika yekupiko iyoyo inoitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvinoshamisa chokwadi
isisi apo vateereri vestudio 7 ndiri kuno zvangu kumarondera tiri mulockdown mu 31 days umu tiri kufanenzara vanhu vamwari zvinhu zvakaoma kuna mabasa tiri kungotenderera tanga tichikumbirawo chikumbiro chikuru kubva kuzimseki kuzimseki kubvawo masetifiketi a2018 masetifiketi a2018 tika iye zvino 2021
hapana kana atauya kunotsvagwa mabasa kungwacho kunorambwa mari dzau dzisiripi zvimiseki ngaiti nzwireo tsitsi vanhu vamwari itipewo masetifiketi ndaimbounzawo masetifiketi pane kungoramba ichingounza maexamu tichinyora pobuda mari dzau dzisiri pasingatsvage basa eA-level neO-level zvese maita basa vatereri
mangwanana akanaka pastudio 7 ndinokumhorosai mese vana mukoma jonga namukoma tanonoka wande chokutanga chandiroda kutaura pamusoro pa monzora haasi type yekuti angatonganyika because monzora ane makaro akanyanyisa chechipiri ndinoda kumhorosa vadzimai vangu vari kumberengwa anonzi Siwile Korocho pamwe chete nevana ndikomhorosa maikuru vangu vari mumesina vanonzi mai prince pamwe chete nehama dzangu dzese dziri kwamaranda ndatenda
mangwanani mangwanani akanaka master studio 7 aini ndinoitwa mai moyo kutaura ndekukwekwe ini ndine nyaya ndishungurudza yekuti mapurisa basa remapurisa ndikufudzawo manonzi mupurisa wese muzimbabwe kuti ronzi basa remupurisa nderei harisiri kuchengetedza vanhu here zvokare mapurisa akurova vanhu kusvika pakufa kurai mwana muchechi asina chaanoziva zvokwadi tiri kutongwa nemhondi ende vasadaro mapurisa chero vozogara mapurisa nemasoja anotsikirira kodzero dzedu isu vanhu macitizens emuzimbabwe hatisina rugari nekuda kwevanhu ivavo zvichiri zvecovid-19 here kana kuti zvazvematongerwo enyika
makadiko vashamarari vestudio 7 nevana vezimbabwe iyi nhamo yose yamunoona musazoti pamunopiwa maswitsi mokanga mwanamoiya muno murambe munayo munjere nokuti zvakaitika izvozvo kazhinji suro uku vanhu vachipiwa maswitsi kana mavhotsi osvika iyo zvinhamo iyi yamunoona iyi kana mavhotsi ava kunosvika ichapera kwechinguva ichocho kuibva kwekuda kuitwa mavhoti vanhu vachapiwa maswitsi zvinhu zvoita sezvanaka zvichinzi zvanaka ndo zvichaitika izvozvo saka musakanga mwachazuro nehope garai muchiziva mushirino muririro wayo haiuregi zvinhu izvi zviri kuitika izvi takanguri tazvibona kubva kunana 2000 sure kare zvokuti panoti vanhu vakaita mavhoti pachangobva kuitwa mavhoti panotambugwa stereki kana kuda kunoitwa mavhoti zvinhu zvoita sezvagadzikana saka regai kukanga mwachazuro nehope muna 2023 vana vezimbabwe
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika muamerica tichienda pamhepo mavhoti ange ari pakati pokuverengwa musarudzo yemasineta maviri edunhu regeorgia mavhoti anoita zvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana ange averengwa vese vari kuwana mavhoti akawanda vachichinjana utungamiri pese panopera kuverengwa mavhoti anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana mugeorgia chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika vasimba usore avo vari kuona mavhoti esarudzo achiverengwa kugeorgia kwekare vanotiudza zviri kuitika
pari zvino ielection iri kunzi nenyika yese iri critical saka zvati kuone zvinezvi nemavhoti akuverengwa tichikuona madhemocrats ariwo ari kufanotungamira but pari zvino ingori 30% yegeorgia iri kuti ichiri kuverenga
so kuona kwenyu munoona sekuti madhemocrats vane simba rakawanda here rokuti vangabudirira
its too early pari zvino panotinetsei kutaura nendava yekuti izvo madhemocrats kwavari kutungamira kwacho ndokwanga vakatarisirwa kuti vachatungamira vari hachinei nyaya kunzvimbo dzakabatwa nemarepublican saka mavhotsi wayo edzimwe nzvimbo dzakabatwa nemaripabrikeni asati apinda. Saka kunenge kwakutombomirira kuona kuti kana nzvimbo idzodzo dzaverengwa mademokrati anenge ari nechepapi. Ngamusakanganika kuti state inegeorgia yanga iri republican. Saka tikaita mademokrasi to be the first time I think right in 20 years here pakunenge kuine mademokrati. Democratic senators.
Kana kuri kuti maDemocrats atadza kutora zvigaro izvi, kutonga kwa Biden kuchafamba sei?
Kunenge kwakutoda manegotiation akawanda nema Republicans. Congress ine maDemocrats, saka kuCongress vari neti. Chazvinoita kapa ninge paitwa mitemo muCongress ichapfuura nekuSenate. Saka ingapfuurani kuSenate ndaSenate inge ingazara maRepublican kureva kuti zvaanenge vachida vaBiden zvinenge zvida nemaDemocrats kunenge kwava kuchitsvaga manje kutaurirana nekuwirirana nemasenators kuitira kuti chinhu chifambe. Otherwise panotomboita kanyaya zvichana sezvo President Biden vano maprogramu avaroda kuita uko mutungamiri wemaRepublican wekuSenate ari kuvimbiswa kuti aiwa zvese zvamuri kuda kuita hazviendere mberi.
Avo vange vari chizvarwa vachezimbabwe chinoongororazve matongero enyika vasimba usore vari parunhare kugeorgia nestudio 7. Kake homeboy sezvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafana nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yecovid-19. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.